manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 13, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviro muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato reThe UNC roita musangano kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Ii ndiyo mimwe msoro inao zedu za nasi zichuwa kwa muri zichibakuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa nezuro wakaita musangano kwa nyashanu kuBuhera. Uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
KuBuhera kwachibu nyashanu takave nenguva yakanaka, reception yanga yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next to kuBuhera, saka ndinoziva zvido zvavo. Chokutanga chandakataura inyaya yemvura yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudzwa anamai nana baba.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti zvisave zvizvino zvisave zvinopfuura nemukati menyika iyoyi rine mvura inoerera chindorasika kuIndian Ocean. Saka isusu ini ndikapinda, hurumende yedu UNC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura inobva munasare kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukaone mvura nemvura inorakanaka nefertilizer inenge ichigwa padoro industries, wanoita chikafu chakanaka chaizvo. Ndakaumbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona muBuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane imwe rimwe tambudziko ranakabvire kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBuhera inotsiririsa kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitazi matatu nemotikari unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakandodi kuti dhiraivha ini ndakazvionera pachezvangu kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai kutoti mudzimai ari mwane nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriva, vanotobota mombe wotakura mudzimai adonge angosununduka ofamba nechikochi kai. Munyika yatiri ino hazvichabvumirwi yoda izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabhiriji achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hondo, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu toda kutenda kuti vanhu vemutemo vanowimba kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka. Saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chokutanga tanga tine tsamba yedu, notification letter yedu, vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBuhera vanoda runyararo chaizvo. Saka ni mapurisa eko nevanhu vekoenyu veimwe misangano hapana vanhu vakatombotinetsa kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reThe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makaterera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Sarangu ndinonzi John Muchenge, ndidirector weFort Zimbabwe Foundation organization inoshanda nevechidiki kurudzira runyararo mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatudza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera musechina pakasangana mapato anova 11 ari kuparticipata manefingo rakatangana nomusi wa23 August. Vechidiki maleaders avo vakasainana chibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge, ratinova umbiro reunyararo rekubvumirana kurinyararo pakati pevechidiki yemuzimbabwe. Tiri chechipiri tikasaina zvedhokumend ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process, rinova dokumendi rakagadzirwa nevechidiki vemupati 11 atataura aya vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kuti kuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa vamuchenje? Zvinenge zvichifamba sei
muchibvumirano ichi? Chakagadzira yatinoti Youth Peace Council. Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 pamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge takadaro richapawo simba rekuindarogeta nekuingeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections chasangana tekutanga sekanzo iyi togara pasi toongorora sari dzafamba sei, tiona mareports atinenge tiwana from interest nemapurisa teorganization tikuwadza mareports wavo ese, chatogara pasi nemapato toonesera kuti chatakagona ndezvipi dzava dzatura nepapi patingaimprove kuti rambe tichingomirira napisi mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuru iyi yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamaakuita?
Urongwa hwataa kuita savakangosaina dhokumendi yaraya, vese vakasaina masiginjonzi mudhokumendi inoti munoti vachatipa 2 mamembers, but hati mazuva ano takananga nemaelections mabato edu ari busy kukanzina paground tege kuva disturber. As soon after maelections chagara pasi zvakanyanya muna September, kunyanya musi wa 20 September musi watinopembera international peace day, chagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti zvatakasainira nezvatakaita here tichatingaite kuimprova. So we need ma strategies anyamba chibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tiwanetiti atinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tira kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchiisa kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meemaelections edu. So after maelections chagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sei chakanyorwa ichi?
Munoona panoitwa mhirizhonga munyika dzose dzakawanda noti muzimbabwe chete pari nedzimwe nyika, vechipiki ndo vanenge vari pamberi penhauriro dzatinoti vanoshandiswa sematools or vanenge vari pafoefront. So tinogara zvei takati aiwa ngatiingejei vechipiki vacho tivaonese zvakanaka runyararo tivadzidzise kusvinombori nyarare chipatina neNPRC eva National Peace Recording Commission yemuZimbabwe ibve nana ZEC kuti tidzidzisane sevechipiki kuti varume nyika ino ndeyedu mirinjonga haina kunaka zvinodhaka hazvina kunaka ngatirispechanei zvisinei kuti ndiri pato ripi because mayouth ndoanowanika achitima matombo achipotsera achiita zvakawanda panopesa vanonga pane mirinjonga so takaona tikava inje chaivo tapiwa mvumo nevakuru vavo zvinova kuti nyika yedu iende mberi tinofara kuti mapurezidendi emapatizi iwayo vakabvuma kutishanda nevadiki vavo so tinovinda kuti pfundo yati kuvata vechidiki iri kuchinja maonero avo iri kuchinja mafungiro avo uyezve iri kuchinja maonero avanoita mama political parties we should learn to respect one another regardless of what different political affiliation we are all Zimbabweans.
Aiwa tinokutendai zvikuru vamuchenje nekupinda muchirongwa chedu zvakare.
Tinotenda maita basa.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nhasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change utsi hunokatyidza. Uhu wapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare yemamutse umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana. Svondo rapera mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wakwatsiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano vabatanidzirwa apo vakandirwa utsi hunokatyidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muchowani stadium kuchiredzi.
Vanandiri kuchiredzi varamba kuchiti rani muchowani stadium ndobva vatendei munoita kuhipo valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full, Musango Imom.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda tada kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti nemaminerals 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo ndeayepowo kuti atinze mabasa munyika muno vekusouth africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ne the strongest currency chinotanga kugadzirwa kuti ikonomi inake mutungamiri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa vachiti vekunyika yechina vari kumora lithium kubhikita vachinokonzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauyawo kugadzirira rekuno lithium isaenda isina kuprocesa nebenefisi sheshe. Mukoma akaitadza mukoma nandi achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauyawo kukumudzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma mukoma nandi achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eben vamati nimirairi vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Roma tinenga tichiona kuti vanhu vose vaona mabasa tinenga tichiona kuti utano hwevanhu hunenga huri hwakagadziriswa kwete kuti vanhu vanoshayiwa maambulensi yekuti vaiite kuti vasengo vachiita kuzobhadhara asi mapolitical party dzatiwana kumari yekutenga mota saka ndo zvimwe zvatinenga tichitarisa tina
izvi zvatinhirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadhi 2 mumasvingo muzvare shande uchiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa vachamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemia Mutendi kereke iyi semakore ose yange ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976 mhemberero idzi dzinonzi zuva rasamere izvi zvaitirwa kugokwe uko vamunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
Vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatiendei kune umwe mutereri wedu makadiniko uko
makadiniko mukoma Tanonoka Wande
ndiripo zvangu ndiri kutaura nani uye munoda kubetserwa nei nhasi
zita ndinoitwavo Postalus Chacha ndanga ndichikumbirawo kubvunzavo nyanyanyanya nezvinotine zvatinonzwa zvichiimbiwa mumakereke zvichinzi umwe noumwe achanomira nezvake kudenga asi chandaida kunzwisisa nechokuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzikwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake dziri mhepo dzinenge dzatumikwa paari kuti aite zvinhu zvakaipa saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita sedzidzidzi anonomira nadzo kudenga ndiani atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumigwa mamhepo kuti aite zvakaipa zvaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzirewo kuvafundisa
Postalos kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro makadiniko Pastor Mukoriro betseraiwozve mutereri wedu
kwazivai mukoma Tanonoka Wande ndanzwa mubvunzo wemutereri mukoma Postalus Chacha chokutanga chinofanira kuzivikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 neverse 20 zvanzi nebhaibheri mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakunze nemweya wauraya mweya yese ndeyamwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa ndozvinotaura soko ramwari kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostanos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhaya
mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro tiudzei zvizhinji
because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiririra dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave ishe namambo muupenyu hwake kureva kuti Jesu vaakutonga muupenyu hwake zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu Satani unokondrola munhu yeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya. Mweya unenge uri mauri hausi wamwari. Saka anotadzira mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatan kuzviita.
Tiendesei kuBhaibheri mufundisi. Tingazviwana papi mubhuku dzvene iri?
Tikaverenga Bhaibheri shoko ramwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5. Mukaverenga kubva paverse 16. Bhaibheri shoko ramwari rinobudisa pachena kuti isu tinofanira kutungamirirwa nemweya kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu. Nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga. So ukasundira munhu mamhepo watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Kana ukauraya munhu watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi nebhaibheri havangadyi ushe hwekudenga. But mukatarisa kubva verse 22 Bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora. Kureva kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya, nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri, nokuda kwaJesu ari kutonga mandiri, ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu. But asi kana ndisina Kristu mandiri, ndisina Jesu mandiri, ndisingatungamirirwi nemweya waMwari, yechinonzi ndiri kutungamirwa nomweya usiri waMwari unova mweya waSatani. Saka mweya waSatani uye urikwanisa kundifuurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti iuraye munhu. Mweya waSatani uye urikwanisa kundifuurira kuti uraya munhu.
Saka nyaya ndeyei apa Pastor Mukoriro?
Nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako? Kana Mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako, Mweya Mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka, vanokutungamirira kumafuro manyoro, vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora. Asi kana Jesu vasiri mauri, zvinoreva kuti saka une mweya usiri waMwari unova waSatani, uchakutungamirira kurufu. Nekuti Bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana vanotungamirirwa nemweya usiri waMwari vanotungamirirwa kurufu, vanotungamirirwa kunzira inoparara. So isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna Jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya. But Mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake. Vanhu vese vari vaviri havatadza, uyu atumirwa mweya mamhepo, uyu auraya, vese pamberi paMwari vatadza. Saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo. Saka ichokwadi, mumwe nemumwe achanomira nezvake, uyu achanomira nokutumira mamhepo, uyu achanomira nekuuraya, vese vachatongwa pamberi paMwari.
Pastor Mukoriro, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Tatenda
vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumakwikwi echibuku Super Cup, Highlanders yarwa iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita Mangange 2-2. Capes United yarwa Wange 1-0. Herentals yarwawo ZPC Kariba 1-0. Tochitarisawo imwe nyaya. Mhuri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu. Vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemaWarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika, izvo zvichazovadhurira. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro sezvo paine makundano e2026 World Cup ari kuuya. Vanoti ishuviro yavo kuti nandare imwe chete pa mbiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemazuma tsvuku kuona kuti gadziriso idzinandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi hazvifadziri kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuro yeHarare pamwe neve Sports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mitambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, izvi tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Kukumbira kuti tavagadzira nhandare yedu zvokurumidza ngozi kuti tiende kuZambia zvesinotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neve CAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzare Eleta neNgomasha vanoti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzare Kesti Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe inoda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 chikunguru. Mumakundano eWorld Cup Zimbabwe yakaiswa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veCCC utsi unokatyidza kumasvingo achimisa vaNelson Chamisa, mutungamiri webato iri, kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa reThe UANC rakaita musangano nezuro kuBuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo iyi yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Kit Dube munhau dzeIsindebele.
kwezikati senda baku.